Msangano wange uri po TNF wange uri msangano wokuona kuti nyaya dzinoneta, nyaya dzemari, nyaya dzeufumi, nyaya dzekuti hurumende ingatidzana sei nemaemployers kana vashandi, nyaya dzekuti hurumende inoshandisa sei mari dzavo, nyaya dzekuti hurumende inokwanisa here kuvatsira kana kuprovida singati masocial services akadodona kwemakore nemakore, dzingaitwa sei kunyanya nyaya dzemari. Saka ndiyo nyaya yange ichikurukurwa kwamazuva afura aya. Tingati taona musi wechitatu vatore main TNF zvichigara pasi zvichitambira report yakabva kutechnical committee yanga yambogara kukadoma uko. Vakavheyavheya zviri mukati zvabva kukadoma. Ndizvo nyaya dzabata musi wechitatu. Pane dzimwe nyaya dzange dzisina kuwiriranwa dzabva dzadzorerwa kuti dziongororwe nezuro kusvika manheru. Technical committee yange ichingogaragara ichingotarisa nhasi makuseni yazoti masikati yaenda kene report yayo vachinoripota kuti ndepapi pavafamba, ndepapi pavawirirana, ndepapi pari kutadza kuwirirana.
Chii chikuru chanyanyoita kuti musawirirana, chamatadza kuwirirana?
Pari kutadza kuwirirana nemaemployers inyaya yekuti maemployers havasi kuda kuti nyaya dzemuhoro dzitaurwe kuTNF. Vanoda mastructures agara aripo kuti vashandi kumakambani ndivo vanofanira kudecide nyaya yemuhoro. Vashandi kana kuti tikati maunions kumasectors akasiyana-siyana ndivo vanofanira kugara pasi vachiongorora kuti kumasectors kwavo vanopanana zvakaita sei. Isisu tiri kuti nguva vanga vakatopiwa kwemakore nemakore vakashoshanda. Yanyaya yekuti tikwanise kusimudza murombo ari pasi at the national level. Paka ipapo hatisi kuwirirana. Maemployers havasi kuda kuti tisete maminimum. Isisi tiri kuti ngativavatsirei tisete maminimum. Pavanenge vatoita hurukuro dzavo asi panenge pane pavari kutangira. Iyo zvino vari pasi tingatarisa mawages. Tine vanhu vachiri kutambira 231 RTGS. Haisi mari inoraramisa munhu iyeye. Makambanis atadza vega nevashandi kureiza mari idzodzo. Saka vanhu vavarombo. Tarisira kuti hanyaya yekuti senyika titi munhu wekupedzisira murombo ngaatambire mari yakaita sei.
Saka munotarisira zvakare riini kusangana semusangano weTNF?
Iyo zvino musangano weTNF unodaidziwa nachairperson weTNF. Asi mabato anokwanisa kuti vakumbire chairperson kuti adaidzire mameeting. Saka isisu tinoda kumbowana nguva yokutaura nemamembers kuti ndepapi patiri kukonana nemaemployers. Kana tawana mandate kubva kuvashandi kuti tinokwanisa here kukompromisa kufura zvataita, tichatonyorera iyo hurumende kuti takutoda musangano. Saka maconsultations achatera ndiyo anozodetemaina kuti musangano unotera unouya rini. Asi hurumende mangwana chairiko kabineti ingangowana chisungo inogona kutipa semabato mairi tinogona kutoenda kumusangano.